Mufananidzo 94. Mateo 25 ndima 1 kusvika pa 13. Jesu akataurira vadzidzi vake mumwe mufananidzo kuti atsanangure kuti kudzoka kwake panyika kwaizoitika sei. Akati, kwakanga kuine mhandara gumi vakanga vakamirira mutambo womuchato kuti utange. Vashanu vavo vakanga vakachenjera uye vashanu vavo vakanga vari mapenzi. Vose vaitarisira chikomba kuti chiuye usiku, saka vakaenda nemwenje yavo kuti vandosongana nacho. Asi chikomba chakanonoka kuuya kupfuura zvavakanga vatarisira. Vasikana vakanga vari mapenzi havana kuenda namafuta akakwana emwenje yavo. Saka mushure mechinguva vakabuda kuti vandotenga mamwe mafuta. Vasati vadzoka, chikomba chakasvika. Avo vakanga vakagadzirira vakapinda nacho mumutambo womuchato uye musiwo ndokupfigwa. Vasikana mapenzi pavakazodzoka vakadanidzira vachiti, "Tizarurirei ivo musuo." Asi chikomba chakapindura chichiti, "Handikuzivei." Saka vasikana mapenzi havana kugona kupinda mumutambo nokuti vakanga vasina mafuta akakwana. Vaifanira kunge vakagadzirira chikomba pachakasvika. Nyaya ine yambiro kumunhu wose. Jesu ari kudenga zvino, achadzoka panyika sokuimbisa kwaakaita. Achadzoka pasina yambiro. Vamwe vachange vakagadzirira vachapinda munzvimbo yavakagadzirirwa naMwari ivo pamwe chete naJesu, uye vachagara ikoko nokusingaperi. Vamwe vachange vasina kugadzirira vachasiwa kunze nokusingaperi. Jesu akati, "Naizvozvo garai makagadzirira nokuti hamuzivi pandinodzoka."